This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kabatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 23 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinenge zvakatikoshera nekuti zvinoratidza kuti zvimuitikiro wazvo wanga usiri wemasanga asipane zvairongwa kusanganisira nemusunga unova nhengo yeoriginal army.
Vamwe vakuru vemauto vanonzi vane chekuita nekuda kubhombwa kwekambani yemutungamiri wenyika Robert Mugabe. Mutungamiri webato rinopikisa rezapu vadhumiso Davengwa vanoti vamugabe vane munhu wavakadoma kare kutora chigaro chavo asi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika. Kambani inogadzira shuga yeTongat Ulet yomisa mabasa vashandi vakamboratidzira gore rapera. Ongororo yakaitwa neInvest of Zimbabwe yakabatana neInvest of California yekurwisa kupararira kwechirwere cheHIV AIDS yobudirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinonzi paita kugedha-gedha kwemeno kune vamwe vakuru muhurumende nemuchiuto zvichitevera uchapupu unonzi wakapiwa mudare navabhomen ngwenya ava vari kupomerwa mhosva yekuda kubhomba kambani yemhuri yemutungamiri wenyika varobert mugabe yealpha omega dairy farm kumazowe. Vangwenya mumwe vanhu vana vakapomerwa mhosva iyi uye vanoti vaishanda nevakuru vemuchiuto kuronga kubhomba uku. Vangwenya vari muchiuto vachishanda kuOnefield Regiment. Dare nezuro rakatenda kuti makambani embozhanhare anoti Econet neNet1 aburitse magwaro evakuru muchiuto vanonzi vaifonerana navangwenya nevamwe vavo. Vakuru kweEconet vasina kuda kudongwa nemazita vaudza Studio 7 kuti vanoita zvinhu pamutemo kana dare richinge rapa mutongo panyaya dzakadai uye vanoita sezvataurwa. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nyaya iyi yakananganawo nekunetsana kunotyisa kuri kuitika mubato rezano PF. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vakatombotaura kuti pane vanhu vari kuda kuuraya mhuri yavo. Gweta guru renyika vajohanis tomana vakatopinda mukanwa mamupere mushure mekunge vaburitsa vangwenya nemumwe wavo muusungwa vachiti vainge vatenda kuita zvapupu zvehurumende. Zvinonzi nevamwe vakuru muhurumende vamugabe vave mubishi kuumba tribunal yekuongorora vatomana izvo zvichapa kuti vamiswe basa mumazuva mashoma anotevera. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata gweta ravangwenya vamusindo hungwe kuti tinzwe zviri kuitika panyaya iyi.
Takabuda mudare zuro. Patakaenda kudare nezuro tatiri kunopiwa mutongo panhaurwa dzimwe dzatanga taita pamberi pedare dzichiti dzinofarira kuti dzigadziriswe kutongwa kwenyaya iyi kusati kwatanga. Chikuru chatainyanya kutaura ipapo chacho chekuti tinoti mhosva dziri kupomerwa musungwa dziri mbiri, kuvako kwadzo dziri mbiri kunenge kusina kuti kutsarukana nekuti dzinobva pamacircumstance amwe. Saka pamutemo tezvichiti vanofanira kusarudza chaji imwe yavanoisa kuti musungwa asangane nayo ane kusarudza dzakawanda sezvavakaita izvozvo. Chepiri chataikumbira chachiri chekuti tipiwe umbowo hwekuti muridzi wealpha and omega dairy inova iri pakati penyaya iyi ndiani nekuti sino ne information yatinayo reserve yatinayo kuti property yeyo individual company isi property estate zvinova zvinenge zvine kukosha panyaya yakatarisana nemusungwa uye takaisa futi chikumbiro chekuti tipiwe information kubva kune vanoita zvemacellphone remot one neeconet munoratidza kuti kwakanika kutaurirana kuti mahurwa dzaivapo pakati pemusungwa nevamwe vari muchifuto chiitika panguva iyo inozobata nzira panezvakaparwa mhosva. Saka iyi information yapo tiona yakakoshera musungwa nekuti inoratidza kusava nemhosva kwavo. Saka dare rakapa mutongo rikapa mutongo richiti tipiwe information takakumbira iyoyo. Aike zvimwe tamirira kuti vampiriwe mhosva vachatipa information iyoyo isati tadzokera kugare so wa 7 March imakanga iwa musi inotanga kutongwa kwenyaya yemusungwa.
Saka mati mapiwa here magwaro amuri kuda kubva kuEconet Wireless Zimbabwe neNet1?
Magwaro tanga tisati tapiwa asi tine rimbo netariro yekuti tinoapiwa nekuda kwekuti pava nechisungo chedare.
Ko, zvakakosha sei kuti muwane mapepa aya? Angakubatsirei sei imi segweta amuri kuti ari kuratidza kuti vasungwa vaitaura nani?
Ndisinganyanye kupinda zvangu mudefense iri kupiwa nemusungwa. Zvinenge zvakatikoshera nekuti zvinoratidza kuti zvimuitikiro wazvo wanga usiri wemasanga kipane zvairongwa kusanganisira nemusungwa unova nhengo yeZimbabwe National Army. Yakuzi kuti munhu akapara mhosva nemaune sezvinoda kutaurwa neestate asi kuti zvimwe zvaiitwa mukuronga zviviriramwa. Saka ndozvatishange tichida kuratidza kuburikidza necommunication iyoyo.
Gweta ravangwenya vamusindo hungwe vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri webato rezapu vaDumiso Davengwa vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vane munhu avakatosarudza kare kuti azotora chigaro chavo asi asiri mumwe wevatevedzeri wavo vaEmerson Mnangagwa kana vaPelekezela Mpoko. VaDavengwa vaudza Studio 7 kuti kunetsana kuri muZanu PF kunogona kuguma kwounza kusagadzikana munyika. Asi vati havaoni mauto achipatsanuka asi kuti vanongotevera chero zvavanenge vaudzwa navaMugabe. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaClifford Mashiri.
Hongu zviri kuratidzika saizvozvo, ndinobvumirana navaDavengwa mukuona kwavo vanenge vane mumwe wavakatodoma asi wavasiri kuda kuudza vanhu veZimbabwe asiri Mnangagwa. Zvinoratidza izvo mukutukwa kwakuri kuitwa vaMnangagwa kuburikidza namai Mugabe nevamwe vakasangana kurali yakaadreswa namai Mugabe svondo rakapera. Kunge zvakaita saizvozvo zvaitika vaMugabe vachizviziva, dai vaMnangagwa varivo vachatora nhaka yavaMugabe, vaMugabe havaibvumidza kuti zvakadaro zviitike.
Ko, panyaya yavari kutaura yekuti havaone mauto vachitora mativi akasiyana asi kuti vanongotera zvavanenge vanzi vaite nemutungamiri wenyika,
ichokwadi ichocho? Nekuti tinoda kuziva kuti tinofanira kuziva kuti mauto haasi avaMnangagwa. Chokwadi ndechekuti mauto ndaava Mugabe.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaClifford Mashiri avaimboshanda pamuzinda weZimbabwe kuEthiopia vanga vari parunhare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Mangwana muhurukuro yedu nevatungamiri vemapato anopikisa, tine hurukuro navaElton Mangoma veRenewal Democrats of Zimbabwe.
Zviri kuitika muZanu PF zvimwe zvinoti gumbura chose, nekuti zviri kuita kuti titadze kuona kuti zviri kuneka munyika zvinofanira kugadziriswa sei. Isusu sebato redu tinenge tichingoona kuti zviri kuitika muZanu PF dai vaMugabe vangoona vanotsira tozosangana naye kumaelection.
Musakanganwa kuteerera hurukuro yedu navaElton Mangoma veRenewal Democrats of Zimbabwe mangwana. Tichiri panyaya iyi, vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nevanhuwo zvavo muHarare vanoti nyaya yekusagadzikana kwezvinhu muzano PF yave kuvakanganisa magariro avo sezvo vachityira kuti munyika munogona kusagadzikana. Mutorodo wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda munyika vanoti vave kutyira kuti munyika munogona kutanga nyaya yekurwisana kana zvinhu zvikasagadziriswa mubato riri kutonga rezano PF. Izvi zvinonzi zviri kuwedzerwa nenyaya yekuti vatungamiri mubato riri kutonga vave kutora mativi uye vachiedza kukwezvavo vari muchiuto vakarwa hondo nevechidiki, vamwe vacho vakadzidza zvehondo kuBoda Gezi Training College. Vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanonzi vari kutungamira chikwata chinonzi Team Lacoste, ukuwo vapelekezera mboko na Mai Grace Mugabe vanonzi vari kuchikwata chiri kunzi Generation 40. Nemusi wechishanu chapfuura vamugabe vakashora zvikuru gurukotare zvavakarwa hondo vari sachigaro wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaChris Mutsvangwa vakati vacharangwa nekuda kwekukonzeresa kupesana mubato nekuronga kuratidzira kwevakarwa hondo. Vamutsvangwa vanonzi vari kuchikwata cheTeam Lacoste. Asi vamwe vakaita savanxovizita kumalo avo vanogara muHarare vanoti kuita kwavamugabe uku hakuna kunaka uye ndiko kwave kuvhiringa musangano sezvo vasina kutsiurawo chikwata chinotsikirwa nemudzimai wavo. Vanoti kuita kwavamugabe uku mushure mekunge mapurisa arambidza vakarwa hondo kuita musangano pamwe nekuvakandira mweya unokachidza kunogona kukonzera kurwisana munyika.
Tinodawo futi panogona kuguma pava ne bloodshed nokuti mahovheti mamwe achirimo muani mamwe akabuda nevari kunzewo kwangu vanadzo upfu. Isusu tiri kunana opposition kubva kunana MDC vana PDP sezvatiri izvika taingodzinganiswa tichirobwa pachasvika imwe nguve yekuti ucharidza puchachidzorera kana pade upa paita chaos isina mira zvakanaka poita rufu rusingaiti muZimbabwe. Iyoyo ipossibility notoripo yatinotorosha kunogona kuitika.
Asi mutungamiri wesangano rana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Rwanya vanoti hazviite kuti vamugabe vatsiure mudzimai wavo uye zvakakosha kuti vabude pachena kuti ndiani waanoda kusiyira masimba kwete kurega mudzimai wavo achifamba nenyika achingorova bembera. Asi vaimbova nhengo yedare reparamende rezano PF uye vave kutungamira sangano reYouth Advocacy for Reform and Democracy vatemba Muliswa vakaudza vatori venhau pamusangano wavakaita svondo rapfuura kuti veruzhinji havana chavachanyanya kutarisira kubva kuna vamugabe nekuti vakwegura uye havasisina simba. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti izvi zvinoonekwa nekuti kunyange hazvo bato ravo rakaita zvisungo zvakati kuti mumusangano waro wekomiti yepolitburo wokupedzisira hapana ari kutevedzera zvisungo izvi. Vamwewo vakaita sava Amon Piri vemuHarare vanoti zvinhu hazvisati zvanyanya kuipa uye vamugabe vane mukana wekugadzirisa zvinhu pamwe nekubatanidza bato ravo zvekare. Kunyange chave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga kuti muzano PF magara muine kurwisana, vanongora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti rwendo runozvanyanya vachiti zviri kukonzerwa nekuti vamugabe vakwegura pasina kujeka kuti ndiani achatora chigaro chavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Ongororo yakaitwa neInvest of Zimbabwe yakabatana neInvest of California San Francisco yekurwisa kupararira kwechirwere cheHIV AIDS mumadzimai vachishandisa vaginal ring inopfekwa munengo yemadzimai inonzi yakabudirira. Ongororo iyi yakaitwa muZimbabwe, Malawi, Uganda neSouth Africa pasi pechirongwa chaizikanwa nekuti Aspire Study chakaitwa munyika yekuSouth Africa chichinzi Ring Study. Mutungamiri weongororo iyi Dr. Nyaradzo Mugodi avari muAmerica pari zvino pamusangano weretroviruses and opportunistic infections uri kuitwa muBoston pari zvino vanoti vari kufadzwa nezvakabuda muongororo yavo sezvo zvichabatsira madzimai akawanda mukurwisa utachiwana weHIV AIDS. Musangano uyu wakatanga nezuro uye uchatarisirwa kupera nemusi wechina. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 naDr. Mugodi kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Kana takatarisa zvakabuda mutsvakurudzo, tanga tine makliniki 15 munyika 4 dzandataura Zimbabwe, South Africa, Uganda neMalawi. Saka takatarisa pamadzimai 2629 iwavo watakanga tichiona mutsvakurudzo tichiva dzidzisa kuti vanozvidzivirira sei kuti vasabate utachiwana HIV, vasabate zvimwe zvirwere zvinotapuriranwa pabonde. Pakaita vamwe vakawana utachiwana vanosvika 168, 71 vakanga vari mugroupu rainga richiwana ringi nemushonga, 98 vari mugrupu ranga tisinga wane mushonga. Saka kana tichida kuenzanisa kuti 71 vari mugrupu ne 98 vanga vari mugrupu risina mushonga zvinorevei, tinoona kuti ring ine mushonga wedapivirin inoderedza njodzi yekubatira HIV nechidimbu 27%. Yatingati 27 kubva muzana, saka 27%.
Mutsvakurudzo dzenyu dzamakaita idzi, maiona madzimai echidiki vakafanana here nemadzimai echikuru mukushandisa kwavainge vari kuita ring yamuri kutaurai?
Tikanga takatarisa madzimai echidiki kubvira nakare, tinozviziva isu semaresearchers kuti madzimai echidiki chekutanga havanyatsokwanisa kushandisa nzira idzodzi dzekudzivirira HIV. Saka zvadaro izvo takazoti ngatitarisei maresults edu, tikatora madzimai ari pasi pe21 years tikaisa mugrupu ravo, totora madzimai ari pamusoro pe21 years twaisawo mugrupu ravo. Takawana kuti mumadzimai ari pasi pe21 years ring haisi kushanda, asi kana takatarisa madzimai ari pamusoro pe21 years ane makore 21 kupfuura, takaona kuti ring iri kutoderedza njodzi yekubatira utachiwana ne 56%.
Saka zvinorevei kune madzimai angange akateerera pane ino nguva? Ring iyi irinokwanisa kutowanikwa here kana kuti zvii zvichaitika?
Zviri kutipa manyukunyuku, zviri kunakidza. Tingati nguva ino inguva yatanga takamirira isu semaresearchers ari kuda kuona kuti madzimai tingavapechi. Tichiri kugara pasi nevakuru vedu veNational Institutes of Health, International Partnership for Microbicides, vakagadzira ring iyoyo nevaitibatsira nemari yekuita tsvakurudzo, vachiri kunyatso kunang'anidza kuti tochifamba sei.
Vanga vari Dr. Nyaradzo Mugodhi vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari kuBoston muAmerica. Vanochengeta shumba veBubi Valley Conservancy vanoti kubva zvakamiswa vavhimi vemuAmerica kuzouraya shumba vachibhadhara mari, shumba dzavainadzo dzawandisa zvekuti vaive kufunga kudziuraya voga kuti vadzitapudze. America yakamisa kuvhimwa kweshumba dzemuZimbabwe mushure mekuurayiwa kweshumba yainzi Cecil Kuhwange gore rapera. VeBubi vanoti vane shumba mazana mashanu uye mazana maviri anofanirwa kuurayiwa. Asi vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vachitungamira Zimbabwe Conservation Task Force vaJohn Rodriguez vanoti kana shumba dzawandisa kunzvimbo iyi ngadziendeswe kune dzimwe nzvimbo kwete kuti dziurayiwe.
Unoziva ndipo panonetsa apa, unoziva kuti pese pese hanzi kuye tiraye. Unoziva kana wano awanda akawanda tinoraya here? Hatiraya, uye tichengete mhuka dzacho. Ndau dzinopinza mari yakawanda. Pane manational parks ari muno muZimbabwe asina mashumba dzacho. Unoziva, so therefore wanafunika kurelocate achete. Ndawo mhuka dzacho hasiye conservancy iyoyo. Tinofunika kutransfera mhuka idzodzo dziende kusina shumba dzacho.
Asi ikoko Bubi kune shumba dzakawanda kudaro here? Pana akaita ongororo here?
Kunyepa ikoko, ndawo handifunge kuti inopfuura 1000 mashumba muZimbabwe.
Vanotungamira Zimbabwe Conservation Task Force vaJohn Rodriguez vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vanoti mutungamiri wenyika yeBurundi vaPierre Nkurunziza vabvuma kuti vatange hurukuro nemapato anopikisa mushure mekumbotsika madziro kwemwedzi yakawanda. Munyika iyi mafa vanhu vanodarika mazana mana uye vanhu vanopfuura zviuru mazana maviri nemakumi matatu vaenda muupoteri. Izvo zvinotevera kuwandudza bumbiro remitemo kwakaitwa navangurunziza nekukunda kwavo musarudzo kusina kutambirwa nevanopikisa. Nhasi vanhu vemuAmerica vanotsigira kambani yenhare mbozha yeApple varatidzira mumaguta akawanda. Kambani iyi yakanzi nedare ivhure nharembozha ya Yasid Rizwan Farouk nemudzimai wake Tafshin Malik avo vakauraya vanhu gumi nevana kuSan Bernardino kuCalifornia. Apple iri kuti ikatenda kuti ivhure nharembozha iyi inenge yopa hurumende kuburikidza nematikitivha eFBI kupota vachisora nharembozha dzevanhuwo zvavo. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Kambani inogadzira shuga yeTonga Hewlett iri kuchiredzi nekutriangle inonzi yakamisa mabasa vashandi zviuru zvina nemazana matatu vanonzi vakapinda mukuramwa mabasa uye vamwe vasina kudzingwa mabasa vanonzi vari kubatirwa mari dzemazuva vasina kuenda kumabasa munguva imwe cheteyo. Mukupera kwegore rapera vashandi vekambani iyi vanodarika zviuru gumi nezvitanhatu vanonzi vakapinda mukuramwa mabasa vachida kuti mihoro yavo ienzaniswe neyevashandi vekambani iyi vari munyika dzakaita seSouth Africa neMozambique. Vashandi vari kunyika idzi vanonzi vari kuita mabasa akafanana nevari kuitwa nevari muZimbabwe asi vachitambira mari yakawanda inoita mazana matatu nemakumi mashanu emadhora pamwedzi asi vemunyika vachihoreswa madhora zana nemakumi masere pamwedzi. Studio 7 yaedza kunzwa divi rekambani yeTonga Hewlett panyaya iyi asi vatataura navo vakamirira mukuru wekambani iyi anoona nezvemafambisiro emabasa mukambani iyi amai Adelaide Chikunguru vati tiite zvekunyorera mibvunzo yedu kwavari. Zvinonziwo vashandi havasi kudhonzera pamwe chete nekuda kwekuti mukambani iyi mune masangano maviri anomirira vashandi izvo zvakaita kuti vashandi vari nhengo kune rimwe sangano vaende kumabasa panguva imwe cheteyo vamwe vari nhengo kune rimwewo sangano vairamwa mabasa. Vadonia Mutero vanove munyori mukuru wemubatanidzwa wemasangano anomirira vashandi vemubandiko rechikafu reUnited Food and Allied Workers Union of Zimbabwe vari zvakare nhengo yerimwe remasangano anomirira vashandi veTonga Hewlett reSugar Milling Industry Workers Union vanoti hachisi chokwadi kuti kambani yakamisa vashandi mabasa nekuda kwekuti vakapinda mukuramwa mabasa. Vamutero vanoti vashandi vakamiswa mabasa nekuti vaive vashandi vaive vasina kubayirwa zvitupa kana kuti macontract weka.
Yo, kambani haina kumisa vashandi vanosvika dzama chakataura Dhonga ende hakunazve vashandi vati vamiswa mabasa sokutaura kwauri kuita asi kuti chakaitika sokubva kwaunoita iwe Tongati rudzi rwayo rwadindasi yeTongati iri maseasonal workers pane nguva yekuti kana nzinde dzichihavhestiwa vanotora vashandi vakawanda vavanoti maseasonal workers vanenge vachiuya kuzoita basa rokutema nzinde ende pazinenge zvichirimwa zvakare zvinoreva kuti basa rinowandawo even kodzinogayiwa saka pane nguvazve yekuti kana dzapera kutemwa maseasonal workers aya basa rinenge richiita seo rinomira vati kugara nokugara ivi vatarisiro padzinonotanga zvokutemwa munana machu vaya maseasonal workers aya anodzoka zvoita seoita saka nazvozoka zhinji zvichiita maseasonal workers vaya vanenge ari macontract oka vanopiwa macontract ema 8 months padzinotanga kutemwa nepo dzinopera kuita se kunotemwa saka nokudaro mushini unovharwa kazhinji zhinji muna November December saka panguva imweko zvinezvi wakavharwa nekuti nzimbe dzakapera dase dzakapera kutemwa.
Asika mamwe masangano anomirira vashandi vepakambani iyoyi ari kutaurawo kune vamwe vedzinhau kuti aiva vashandi vakamiswa mabasa
sokutaura kwaati mamwe masangano handingavarambiri maonero avo asi nemaziva angu hapana mushandi atamiswa basa basa riripo vashandi vese vakamiswa basa vakamiswa basa nekuda kwechikonzipita ndakubva ichocho nyaya iripo Dhonga ingadaro ichiita kuti vemasangano evamwe vashandi vataure sokudaro ndeyekuti pavharwa mushini gore rinoiri kune chiitiko chekuramwa mabasa chakanga chaitika chazove pachimiro chekuti mavharirwo akazoitwa indastiri haana kuzovharwa asi vanhu vachivhara vainda kusirai kudaro maseasonal workers nguva yavo yekumira yangatita sei yanga yatokwana kati nyaya iripo Dhonga ndeyekuti strike iyoyo yakaitika iyoyo ine zvimwe zvayakaafekta nokuti kana nzimbo dzapera kutemwa basa rinenge ravapo ndiro kuchibiridza dzimwe dzinoda kuzodzizonotemwa zvakare. Saka panguva iyo pakaita kuti dzinga dzanga dzichida kudiridzwa dzishaye mvura zvakaita manje kuti minda ingagona kana kusvikana ma4000 hectares isamengemwa nechikonzero kuti kwakusina vanhu vaiita basa iroro. Zvakaita kuti muzvina bhizinisi mumwe musi atye kuchadzinongeni achiona sekuti anogona kuita losi achibva arijusa hekitereji.
Asi muchiona mamiriro akaita zvinhu munotarisira here kuti nyika ingawana shuga inoikwanira?
Shuga irimo dzonga. Vana muzvina bhizinisi vanogona kuda kuzama kupa chimiro chokuti chinhu achipo vachizama kuda kupa hondo dzavo nehurumende inenge iripo iyoyo vachida kuita kuti iite maitiro avanoda. Vanogona kuda kuita sekuti hapana shuga vachida kuzama zvekupa chimiro chokuti naizvozvo hatikwanisi kuwedzera muhoro. Asi chokwadi chinenge chiripo ndechokuti maturo anenge azere kuti akwanisika sevo vane maturo azere eshuga asi vanopa chimiro chokuti haipo. Handii wakaona mazuva aperayo payakanga yoda kupindwa yekune dzimwe nyika ichiuya muyomo vakabva vamhanya kumapepa kuti tinowandisa.
Vanga vari vaadhoniya Mutero, vanove nhengo yerimwe remasangano anomirira vashandi vetongati ULET reZimbabwe Sugar Milling Industry Workers Union vari parunare kuchiredzi neStudio 7. Vechidiki vemapato akasiyana-siyana vanoti kurwisana kuri kuitika mubato reZANU PF kwapinza nyika panguva yakaoma sezvo nhengo dzebato iri dzava kugara dzichidzipana pauro pane kuti dzitsvage mazana ekugadzirisa zvinhu munyika. Asi mutauriri weZANU PF Evelyn Mpofu anoti hapana chakaipa nemabiko ari kuitirwa mutungamiri wenyika ayo anonzi ari kushorwa nevemamwe mapato vechidiki. Ngatinzwei hurukuru yaaita nhantungamiri Nkomo weStudio 7.
Gadziriro tatoita zvinhu zvese zvatova in place tangomirira vatakakoka kuti vauye neuwandu hwavo hwese kumasvingo kuGreat Zimbabwe.
Muri kutarisira kuti kuungane vanhu vangani kumabiko aya?
Tiri kutarisira 50,000 or more nekuti takakoka vanhu vakawanda sevechidiki.
Tinoziva kuti vamugave munhu wamunoremekedza zvikuru mubato reZANU PF. Mungada kutaura api mashoko tichitarisa bhavhudhe ravo iri?
Ndingada kutaura ndakatarisana ndakanangana terekini vechidiki ndichiti vechidiki vese huyai tizopemberera bhavhudhe remukuru wedu nekuti tiitewo zvinoita vamugave. Pavari ipapo vakaiswa naMwari ndosaka muchiona vachitena 92 years.
Asi mungati chii kune avo vari kuti aiwa vamugave vagarisa pachigaro uye vakwegura uyezve vauraya nyika?
Ndingati nini mashoko anoonekwa zvizvini kupi nekupi kunogona kuita opposition. Saka munhu weopposition haungagoni kumutsiura kuti taura zvakanaka nemunhu werruling party. Anogona kutaura zvaanoda nekuti haamo mubato.
Vamwe vari kushorawo bato renyu kuti maita mabiko kumasvingo iyo inova nzvimbo yakatarisana nenzara zvikuru. Hanzi vanhu vakawanda vari kufa nenzara ikoko. Muri kuzvionawo sei?
Sezvandataura vangome, kunyeba kumasvingo hakuna nzara iripo. We are going there for a purpose. We are going there to celebrate birthday ramudhara munyaya yekuti tinotenderera makore ese tinochinjanisa maprovinsi. So this time igore remasvingo kwatiri kuenda kudzimba dzemapa kunocelebrata birthday remukuru wedu.
Muzvare Evelyn Mpofu ndo mutauriri wechidiki webato reZANU PF vanga vachitaura parunare kumasvingo natungamiri Nkomo weStudio 7. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk cheYouth Connection. Apo tiri kutarisa maonero vechidiki munyika nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vamwe vakuru vemauto vanonzi vane chekuita nekuda kubhombwa kwekambani yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande naMavelas Muhlanganya uye.